musangano wafamba zvakanaka Sereki. Musangano wedu wangoriwe vanhu vanopepeta nhau tichitarisa nyaya dzekufambiswa kwemashoko, tichitarisa nyaya dzefreedom of expression nedzeaccess to information. Asi musangano wedu ndingati wafamba zvakanaka Sereki.
Pane zvamatarisa zvii zvikuru zvamungati zvakurukurwa nezvazvo?
Pane zvatachitaura nezvazvo, zvatanyanya kuona zvabuda musangano medu ndezvekuti pane hurumende yedu nyowani yauya iyi, tinenge tichikwanisa sei sevanhu vanotora nhau kuti nyaya dzedu zvinhu zvese zvatachinyunyuta nezvazvo, zvatachigunun'una nezvazvo zvinokwanisa kunzwikwa sei nehurumende itsva. Asi zvataona ndezvekuti nhau dzeconstitution yakauya musi wa16 March, pane zvakawanda zviri muconstitution iyi zvinenge zvichikwanisa kuti tikwanise kuchinja mitemo yedu kuti ikwanise kubatsira vanotora nhau kuti vanhu vakwanise kutaurawo zvavanofunga mupfungwa dzavo zvakasununguka.
Pane zvakurukurwa mumusangano wenyu, munofungidzira here kuti pane zvingazoshandiswa mukuumba remangwana rehurumende tichitarisa makore mashanu aripo?
Ndofunga zvakawanda zvabuda, nokuti pane zvakawanda zvatachitarisa zvandataura nezvenyaya dzeconstitution. Asi pane nyaya dzakasiyana-siyana, pane zvekuti madzimai kana kuti vavechidiki vanobudiswa zvakaita sei mumapepanhau, nyaya dzemitemo yedu kuti pariamendi 1 painouya zvava vanofanira kunge vachitarisa panyaya dzekutorwa kwemishoko nekufambiswa kwemishoko dzakamira sei. Saka zvakasiyana-siyana zvabuda, uye nezvekuti vanotora nhau ava vanenge vachiita basa ravo zvakaita sei, vanenge vachiita basa ravo zvine unhere zvatinenge tichitarisa zvemaethics neprofessionalism. Saka zvakasiyana-siyana zvabuda zvinokwanisa kubatsira hurumende itsva iri kupinda makore mashanu anoteera.
Mutemo wanga uripo kana bumbiro remitemo ranga riripo raanga richinzi rine mitemo inodzvinyirira mashandiro evatori venhau, mubumbiro idzva riri kuuya iri muri kugutsikana here nezvirimo uye kutarisira shanduko pabumbiro remitemo apa?
Zviripo zvatinotarisa kuti zvakanaka zvauya nemubhiro nyowani, zvakaita nekuti pane section 61 nesection 62 zvinotaura nezvefreedom of expression, zvinotaura neinonzi access to information. Zvekare maprovisions atinononge akanaka chose pane nyaya dzatachitaura nezvadzo. Asi isusu sevatori venhau tinenge tichitarisawo kuti pane zvakawandawo zvinenge zvichiri kudotariswa. Tinotarisa nyaya dzekuti tinenge tine commission yeZimbabwe Media Commission, kuti kana pane commission dzakadai hadzifanira kunge dziripo pakusunga kana kudzvanyirira vanhu vanotora nhau, asi dzinofanira kunge dziripo kutoita kuti kufambiswa kwemashoko kusununguke zvakanyanyisa.